mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 20 Chikunguru 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika kuZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuchimakwani sakuwani su mchirongwa chedu cha nasi ini dini tanono kawande ngiri Washington DC ndi chichi ezi noi ziri mchirongwa cha nasi zimwe nyanzi zino timatano anotoro wane uru mende mkweza kutika misa ukumi wenyika ndi wovo alikuwezera kudona kwe dolari munyika. Sangano re Zimbabwe Election Support Network rinoti Zimbabwe Electoral Commission inofanira kuwedzera mashandiro ayo kuti inyorese vanhu vanoda kuvhota. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zezo upumi pamwe neve mabizimisi vanoti mamwe matano anotoro wane hurumende mukuedza kwayo kudzikamisa upumi hunyika ndizvo zvimwe zvezvinhu zviri kuwedzera kudona kwe dora remunyika. Jonga Kandemiri weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi pamwe nevemabhizimusi vanoti mamwe matano anotorwa nehurumende mukuedza kwayo kudzikamisa upfumi hwenyika ndizvo zvimwe zvezvinhu zviri kuwedzera kudona kwedhora remunyika. Izvi zvinotevera mashoko akaburitswa nezuro negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vachiyambira makambani avakati anopiwa mabasa nehurumende achibhadharwa nemari yemunyika. Makambani aya ozoenda kunodira mari yemunyika iyi pamusika mutema achitenga dhora rekuAmerica. Muzvinafundo Ncube vakati hurumende ichatorera makambani aya matano akaomarara anosanganisira kuona kuti mari yaakapiwa nehurumende yakashandiswei, kutorerwa mari dzinenge dzafungidzirwa kuti dzakawanikwa kuburikidza nemusika mutema, uye kusazobvumidzwa zvakare kuwaniswa mabasa ehurumende. Nyanzvi mune zveupfumi Dr. Tapiwa Mashakada vanoti mhosva iri kuhurumende nekuti ndiyo inobhadhara vanoiitira mabasa nemari yemunyika yainoziva kuti haichina chaichatenga.
Mhosva ndinoidzosera kuna minista wefinance weZimbabwe. Ndiwo hatinofanira kupomera mhosva yokubhadhara makambani nemari maratgs mamillions nemamillions emaratgs. Makambani wawo kana abhadharwa mari yakawanda kudaro isingatengi nekuda kweinflation havana choice except kuti vanofanira kutoenda kublack market kundochinja kuti vawane maus dollars kuti vamende nevalue yemari dzavo. Saka ivo vamutuli ndo vane problem.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanotsvinira mashoko aDr. Mashakada vachiti
environment yatiri yechronic inflation iyi yaita kuti vanhu vakawanda vasade kunge vachihodha mari yavo kana kuti wealth yavo kana upfumi hwavo. I think hurumende ngaigara navo pasi younzwa maconcerns avanenge vainawo. Vari kudawo kuchengetedza upfumi hwemari yavo but zvichida pane zvimwe zvavanenge vachida kutenga kunze kwenyika. Saka I think panofanira kungoitwa dialogue.
Saka tingatarisira here kuti hurumende ichatorera makambani aya matano akaomarara sekuvimbiswa kwaitwa namuzvinafundo Mutuli Ncube. Imwe nyanzvi inoshanda yakazvimirira vamasimba kuchera vanotiwo dambudziko ravanoona nderekuti hurumende inowanzira simba kumuromo sepinjisi asi pasina matano anozoonekwa anozotorwa.
Dambudziko riripo randinoona zvikuru sei nepfundutsiro dzavaNcube ndedzekuti kazhinji kazhinji hatizooni kuti kwazvinozonoperera zvinenge zvazofamba sei.
Studio 7 yakundikana kubata muzvinafundo Ncube kuti tinzwe zvizhinji panyaya iyi. Asi vaimbove gurukota rezvemari muhurumende yemubatanidzwa vatendai biti vanoti hurumende inofanirwa kudzidza kugara pasi nemakambani emunyika kuti vazeye matambudziko kwete kumhanyira kushandisa chiwepu.
kana uri permanent secretary kangwara kana minister kangwara unoraidza makamba naye motobvisana mobvumirana kuti what is the solution kwete zvongotora shamu nechibhakera hakuna kwatinosvika nazvo
kunyange hazvo vamwe vachiti chave chigariro kuti hurumende inotsvaga vekuzora dope gwaro rakaburiswa nesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC muna Chivabvu rinoratidza kuti zvimwe zvezvirongwa zviri kuitwa nehurumende zvakaita sekugadzirwa kwemigwagwa kuvakwa kwemadhamu uye kuverengwa kwevanhu pamwe nesarudzo dzemabyelection ndizvo zvezvimwe zviri kuwedzera kushaya simba kwedhora remunyika sezvo zvichiita kuti dhora remunyika rinenge richitenderera mumusika ringe rakawandisa kuburikidza nemari dzinenge dzabhadharwa vanenge vaita mabasa ava gwaro iri rakasvitswa kubazi rezvemari pamwe nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kunze kwekunge hurumende yateererawo zviri kutaurwa nedzimwe nyanzvi idzi yagara pasi nevemakambani zvinhu munyaya dzezveupfumi zvinonzi zvicharamba zvichiita sebhasikiti ratizirai rinoti uku riri kurukwa uku riri kududunurwa
Sangano rinoongorora sarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network rinoti ranga rakatarisira kuti kusvika pari zvino komiti inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yanyoresa vanhu vazhinji kuti vazokwanisa kuvhota mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vakataurira vatori venhau kutanga kwesvondo rino kuti vanhu vanokwanisa kuvhota munyika vanoita mamiriyoni mashanu ane zviuru zvisere nezvina nemazana mapfumbamwe ane makumi manomwe nevashanu kana kuti 5,804,975 izvo sachigaro vezesni vaAndrew Makoni vanoti uwandu hwevanhu vanokwanisa kuvhota hushoma vachikurudzira ZEC kuti iedze kushanda nesimba mukunyoresa vanhu sezvo hurumende yakavapa mari inokwana kuti ZEC iite basa rayo nemazvo
mumazuva mashoma adarika Zimbabwe Electoral Commission yakataura iyo kuti yakapiwa nehurumende mari inosvika 83 million kuti ikwanise kuita chirongwa chedelimitation pamwe chete nevoter inspection iyo inobatsiridza kuti delimitation exercise itwe zvakanaka chirongwa chedelimitation basa racho ndechekuti pakwanise kutarwa miganhu yemaconstituencies nemaward ayo anozoshanda pamaelection egore rinouya nemakore achatevera takatarisa nyika yedu yeZimbabwe tine maconstituents 210 chireva izvo kuti maconstituents iwavo 210 anofanira kutarwa zvakafanirana ende izvi zvinobuda chete kana pava neruzivo rwokuti vakanyorsa kuvhota kana kuti mavoters akawanda zvakaita sei uye akawandira munzvimbo dzipi vezveki vanotaurawo kuti iyi ndiyo mari yavanga vakakumbira kubva kutreasury kuministry of finance vakapuwa saka zvino ita sekunge vakapuwa mari yavakakumbira uye vakapuwa mari inokwana tinotarisirawo zvakare kuti vaite chirongwa ichi nemazvo sinzi vane mari yakakwana
pane zvamunoshora here apa vamakoni
chavasina kutaura ndechekuti kumavota registration blitz maviri akanga amboitwa kumashure uku vanga vane zvikwanisiro here zvakakwana kuti vakwanise kuita voter registration iyoyo nokuti takatarisa uwandu hwevanhu vakanyorisa kuvhota mumablitz maviri avakaita ivavo tinoona kuti vanga vari vanhu vashoma zvikuru zvinoita sekunge vanga vasina mari dzakakwanisa kuti vanhu ivavo vakwanise kuti vana vezimbabwe vakwanise kunyoresa kuti vavhote kunyoriswa uku kwanga kwakatarisirwa kuti kubatsiridze delimitation tione uwandu hwevanhu vane kodzero yekuvhota muconstituency yega yega takatarisa sarudzo dzakapfuura dza2018 tinoona kuti vanhu vakavhota vakanga vari just over 5,5 million voters tarisiro yanga iri kuti tiwedzere nhamba iyoyo ne 2 million voters kuitira kuti tinge tine mavoters anosvika ku over 7 million voters munyika yeZimbabwe. Saka takatarisa number iri kutaurwa neZEC parizvino kuti yakanyoresa kuvota ye 5.8 million voters. Tinongoona kuti kwangowedzera 300,000 voters chete kubva pa 5.5 million voters avo vakavota mugore kana tonga kwanyusa kuti vavote mugore ra 2018.
Zvinoreve izvi vamakonyi kana makatarisa mamiriro ezvinhu zvesarudzo munyika pari zvino.
Kureva kuti hapana zvatanyanya kuita kukurudzira avo vanokodzera kuvota kunyanyanya wechidiki kuti vakwanise kunyurusa sevavote. Saka the limitation iri kuitwa iyi inogona kusataridza zvakanyanya kuti wandu wevanhu vano kwanisa kunge vachizovota muna 2023 vanenge vakawanda sei. Haisi kuzobuda zvakanaka nokuti vazhinji vanokodzera kuvota havasati vakwanisa kunge vachinyoreswa kuvota. Hapana zvatakwanisa kuita kuti tivakurudzire kuti vavote.
Vamakoni, munoti kuZimbabwe Electoral Commission,
kurudziro iri ndeyekuti ZEC idzokere kumashure zvakare kuti ikwanise kuitawo mamwe mablitz ekuti vanokodzera kuti vavote vanyorese kuti vakwanise kunge vachivhota.
Avo vange vari sachigaro vesangano rinoongorora sarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutauriri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana vanoti ZEC iri kuita basa rayo zvakanaka, vachiti ZEC haimanikidzi vanhu kuzonyoresa kuvhota kana kuongorora gwaro revavhoti. Boka revechidiki rezvizvarwa zveZimbabwe zviri muchirongwa cheYali Nelson Mandela Washington Fellowship chegore ra2021 iro rakatadza kuuya kuzoitira chirongwa ichi kuAmerica nekuda kwedenda reCovid-19 chapiwa mukana wekuzopedzisa zvidzidzo zvavo kuno kwemasvondo matanhatu anotevera. Muchirongwa ichi Zimbabwe ine vechidiki gumi nevatatu kusanganisira mutevhenyuro wenhau wenhefenyuro yeZim FM muzvare Martha Mamombe. Chikwata ichi chakapinda musangano yevandudzo yebudiriro uye nyaya dzekugadzirisa neutungamiri nekuyananisa veruzhinji. Ngatinzwei hurukuro yaitwa namuzvare Mamombe naEvans Zininga weStudio 7.
Inini zita rangu ndinonzi Martha Mamombe, ndiri mutapi wenhau, ndinoshandira kuZimbabwe kuradio station nethenyuro inonzi ZFM Stereo.
Kuuya kwenyu kuno kuchinangwa chikurukuru ndechei?
Chinangwa chatiunza kuno vechidiki ndechekuti tidzidzirewo kune vamwe vedu mabasa vanoita akasiyana-siyana kuti tivandudze zvatagara tichiita. Sekuziva kwenyu muAfrica nyaya dzekufambirana dzishoma, hatikwanzofambirana pachedu. Saka mukana watapiwa kuti tikwanise kunge takaungana sevanhu vechidiki kubva kunyika dzakasiyana-siyana muAfrica, tichishare maideas, tichivandudza mabasa atagara tichiita kuAfrica.
Inini chamunoda kutora muno, chamunoda kudzokera nacho kumusha chii?
Sezvandambotaura paya paya ndiri mutapi wenhau weradio station, ndinodawo kudzidza kuti atingatiwo mabest practices ari kushandiswawo nevamwe mhiri kwemakunga ndeapi kuvandudza basa remedia nekuwedzeredzawo yatingati community development, how we can use the media to better serve our communities.
Chirongwa ichi pachiri kupera tanzwa kuti muzo chishanu kuchange makuenda kwakasiyana-siyana. Ini muri kuenda kupi?
Inini ndiri kuenda kuUniversity of Massachusetts Amherst.
Ndotsvagawo kuti kumusha uko kune mumwe musikana wechidiki anokutarisai achiti kana ndakura ndoda kuzoita sasisi avo. Mashoko amungamupe wekurudziro ndeekudii?
Mashoko ekurudzira ndingangope ndeyekuti kana uri mutapi wenhau, kunyanya uri munhu wechikadzi kana kuti musikana, as we may know kuti in media industry yedu yakazara vanhu rume kupfuura vanhu vechikadzi. Saka zvakakosha kuti kana uri munhu wechikadzi uwedzeredzewo kuwedzera tingati maskills ako. Kana uchinyorera newspaper, ibva kwadzidzirawo kuti kana neTV yacho inoitwa sei neredio yacho, so that you can become what is known as a multi-media journalist, kuitira kuti mikana yauchawana yekuti ushande mumedia inowanda. Saka mashoko anengangoda kupa ndeyekuti ngatirambei tichiwedzeredza pamashuza zvaukadzidza kuchikoro zvakanaka, asi ramba uchiedza kutiwo vamwe vari kuzviitawo sei, uchinetwekawo nevamwe, uchidzidzawo kuti zviri kuitwawo sei mazuva ano, kuitira kuti unge uine mabetter opportunities, uvewo eligible for job offers pano zunge awe.
Mitemo inoshandiswa mumedia muZimbabwe nokuiona wechikusiya imwe ripati inemisera chapena.
Ndingangoti inini mitemo iripo kuZimbabwe iri right, asi tingangoti ingangoda kuvandudzwa kuitira kuti majournalist anga achitaura nyaya dzine chokwadi. Newo majournalist acho ningati ngavadzidzwewo kutaura chokwadi. Varegedze kuti kushandisa yatingati sensationalism, yekuwedzeredza munyaya dzavanonyora kuti nyaya inge ichinakidza vanhu. Ngatidzidzei kutaura chokwadi, kuva ethical, nekuva honest as our mandate for being watchdogs of society.
Avo vange vari mumwe wevechidiki vari muchirongwa cheyali muchefenyuro wenhefenyuro yeZim FM, Muzvare Matama Mombe vachitaura vari muWashington DC na Evans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Vanomirira cheGudu West muparamende uye vari nhengo yeZANU PF vaDexter Nduna vari kurwisa kudzikwa necheGudu Rural District Council kwevanhu zviuru makumi matatu 30,000 kubva munzvimbo yavo yeKanyemba Farm. Vanduna nasachigaro wecheGudu Residents Association vatapfumanei unganai vakaendesa nyaya iyi kumatare edzimosva. MuNewsday mune nyaya inoti bato reZANU PF riri kumanikidza motikari dzekuhofisi yaRegistrar General dzinopa vanhu zvidhupa nekunyoresa vanhu kuvhota dzichidziendesa kunzvimbo kwakawanda vatsigiri vavo kuti vakwanise kuvhota, kuitira kuti pasazova nechikonzero chekutadza kuvhota kwevatsigiri vavo. Zviri kunziwo motikari idzi dziri kumanikidzwa kuenda kuvatendi vekereke chipostori, avo vanozivikanwa nekutsigira kwavo bato reZANU PF. MuNewsday makare, South Africa iri kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muSouth Africa kuti zvidzokere kumusha. Izvi zvakabuda mushure mekunge gurukota reSocial Development vari zvesachigaro vebato riri kutonga reAfrican National Congress amai Lindiwe Zulu vataura kuti nyika dzinofanira kuchengeta zvizvarwa zvadzo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Baba vangotaura zvavo vechiti Nasagai uninga ari kuende kuMozambiki, aiwa upedze nguva kurovere hoko pade hweretsindi, nekutoti hurumende yacho ipi yacho yemunotaura nezvayo yeZimbabwe. Zimbabwe haisisina hurumende. Kanga mwai vimbai semavhimbiro emunoite danga renyu remombe kana musingadi kutengesere kuZimbabwe. Zvichazoonekwa muna 2023 pave nehurumende. So far now hapana hurumende. Kanga mwai itai dovi uninga baba, hapana chakaipa. Chakaipa kutengesa kuMozambiki. Chepi musangano wakaitwe kuBotswana is nothing as far as meeting concern about Zimbabwe. Zimbabwe and corruption. yuna anti-corruption yacho ndi Zimbabwe. Saka dzika anti-corruption ani wedzichazo indaviwa.
Studio 7 makadi tinokugamuchirai ndini au from chair bandi ndinobva monotone. Ndanga ndakaterera news pachitaurwa nyaya voters registration. Nyaya voters registration inyaya yakatitambudza zvikuru sei nekuti isusu pakataurwa madechi ekuvhota pakataurwa mazuva mairi bati zuva rekutanga nekuda kwebasa takakundikana kuenda kupi kunoregista panzvimbo dzatanga takataurirwa. Zvino zvadaro zuva rechipiri ndipo patakabuda tanzi kukambani kwedu ndipo pakanzi chiendai munoita sei munoregista kuvhota. Zvino takasvika nguva dzakataurwa kunzi vanhu vachange vavepo varikuita kuti vanhu varegiste. Tasvika ipapo takasvika tichinzi vanhu vakuchina vanhu vaenda, asi nguva dzanga dzisati dzakwana dzekuti vanhu vabude. Zvino hatisi kuziva kuti vanhu vavachadzoka here, hatisi kuziva ipapo kuti todii, asi kuregista kuvhota kwakatikoshera zvisingaiti nekuti upenyu hwakatiomera.
Pamusoro ivana mukoma tanuka wandipa Studio 7 apo parisi isei akomana ivo zvakaoma kani? Ndianiko angambobvuma varudzi rwamugwaduru, rudzi rusina kana njere? Njere hadzipo. Kuzhya kwavo vanofunga kuti vanhu vese vari kuzhya. Dei anga achizviziva kuti zamupevu ndiyo inokonzera ose mavhaerenzi ari kuitikwa, ndiyo inokonzera. Handiti iko zvinoya kutemba nemapurisa nemasoja. Iye asi nemapurisa nemasoja vachiita backing yekuti hanzi tinoita zvatinoda. Handiti vakati ZANU-PF ndoo government, zvinova zvisiri izvo. Government ndeye vanhu, ZANU-PF iriyoka, kwete zvana mugwadi zvekudhakwa izvo kuti havazivi zvavanoda kutaura. Vanofunga kuti nekuti ivo ndoo vari panyanga hwokupamba pakuinda panyanga zvekupamba, hazvisi zvemaerekenzi ika zvavosi zvavo zvekuda kuzviiti tisu varidzi. Hamusimi varidzi. Vaerenzi kana uchiiziva inonzi vaerenzi, ZANU-PF ndiyo vaerenzi.
Handidi zvangu kutore nguva yakareba ndichitaura pasinda ndirudo kuti ndimbotaurawo zvangu zvingave zvingabhoma vamwe vanhu, asi chokwadi nguva yasinozi ngachitaure kunyange mushoko ramwari chairo chairo vanhu vanoverenga mabhaibheri kunonzi chokwadi chinokunde nhema uye chokwadi chine sununguro pazvinhu zvose zvatingange tichiita muchiraramo. Ndiri kuteerere nyaya iri kutaurwa namukomawo ari kuzi kwai vangani vangani vari kutaura ngenyaya yehistori yezi yeAfrica. Isusu zvatiri kuita programu yedu haina kuti yakarerekere kubato ripi. Idzo ndo dzinozi nhema. Inini ndichiteerera ndichidze kuone mashoko avo ari kutaura nezvepazvakamira. Vana veZimbabwe ngatidzidze kutaure chokwadi uye ngatidzidze kurove imbwa tisina kuige mupini.
Mamuka sei zvenyu, mamuka sei vana mukoma Evans, vana mukoma Jonga, vana mukoma Wande nevamwe vese zvavo vandisina kudoma. Ini ndinoitwawo Diamond Marosa. Ndine kushungurudzika zvikuru maererano neupenyu huri kuraramiswa maZimbabweans kumusha uku. Tiri kutambudzika. Zviri kuonekwa nenyika yese nenyika dzese kuti tiri kutambudzika. Pandisiri kunzwisisa ndepekuti sei nyika dzinonatsokuziva nezvekutambudzika kwedu dzisiri kuitawo something about this. Hatidi kuti vangotumira rwuri rubatsiro rungava rwemari zvekudya kana chi. We need them to do more than just that. Pa space yepolitics munyika medu tinoda kuti ive free, especially now taakutarisana nemaelections. Tinoda kuti munyika medu mumuve nerusununguko rwinani rwokuti vanhu vakwanise kuenda pakunovhota vakasununguka. Broadcasting ichiitwa zvakanaka, zvakasununguka, zvokuti munhu wese anenge achinatso kuve fairly represented. Zviri kuitika pari zvinezvi hazvina kunaka. ZBC haigoni kutaura yakamirira kutiwo itaurewo kubudisa vana Chamisawo zvakanaka. Nguva dzese kubvira achiri Morgan ndizvozvo havavamiririri. Pavanovamirira vanenge vachitobudisa zvinhu zvenhema kana kuti zvokuvasvibisa. Tinova zvinhu zvatisingadi. Tinoda kuti mabudisiro avanoita ZANU-PF ndo mabudisiro ovoitawo Citizen Coalition for Change. Zvakanaka zvairi kuita zvichibuda, zvakanaka zviri kuitwa neZANU-PF zvichibuda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikambu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mudzimai wemutungamiri weUkraine, amai Olena Zelenska, vakanga vari mumuzinda weWhite House nezuro uko vakasangana nemudzimai wemutungamiri weAmerica, amai Jill Biden, pamwe navaBiden. Amai Zelenska vakaita musangano navaBiden uye nemumiriri weAmerica kuUnited Nations, amai Linda Thomas Greenfield, uye vakazosanganawo nevamwe vazhinji kusanganisira mutevedzeri wemukuru weUnited States Agency for International Development nevamwe. Tabata vanongorora zvematongero enyika vaNick Mada kuti vatiudze kuti sei vaZelensky vachidiwa nevanhu vavo uye vachiteererwa nekukudzwa nevatungamiri venyika dzekumadokero.
Mutungamiri weUkraine vaZelensky vane ushindi hwemunhu akamira pachokwadi, hwemunhu anosimbiswa nevanhu vanoda chokwadi, vanomira nemutungamiriri anovatungamirira zvavanoda. Kuchema kwavanoita vari kunzwa kuti ruzhinji rwevanhu pano pasitedenga vari kunzwa zvavari kuchema nazvo, kuti vari kuurayirwa vanhu pasina mhosva yakanyanya, iri mhosva yepawa. Saka ipapo sapoti yavawana so far ndo yazonyanyisisa kusimbisa vaZelensky. Plus vaZelensky munhu anoratidza kuva anofunga zvakanyanya in terms yekukwanisa kuti zvinhu zvavanofunga zvine chekuita nevanhu. Saka munhu anofunga zvakadaro ari mutungamiriri, munhu anokwanisa kunge achiachivha zvinhu zvaanoda kunge achiachivha kazhinji zvisina matambudziko akawanda. But sekuona kwedu matambudziko acho aripo, asi ndinoona vachikwanisa kukunda kuburikidza nemukunetsa kwazviri kuita ikoko.
Chinoita kuti vapiwe rutsigiro rwakasimba kudai nevanhu vavo chii sokuona kwenyu?
Ini ndinoona sekuti macitizens eUkraine pachawo vakaungudza zvakanzwika nepasi rose nehama dzavo kutaura mumaneighborhood matinogara. Tine vakawanda vatinosangana navo, vatakavakidzana navo, vanosimudza mureza wavo vachitaura kushungurudzwa kwavari kuitwa neRussia. Ipapo ndo pane simba ravaZelensky, ndo pane simba revanhu rekunzwa kuti tiri kutsigirwa, ndoona kuti ndo pane simba ravo rese kutungamiriri nevanhu veUkraine kuti vange vachishanda vari pamwe chete. Ndo zvavapa simba rakawanda rekuti vaite zvavari.
Vanongorora zvematongero enyika vaNick Mada vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dzimwe nyanzvi dzinoti matanho anotorwa nehurumende mukuedza kudzikamisa upfumi hwenyika ndiwovo ari kukonzera kudonha kwedhora remunyika. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti Zimbabwe Electoral Commission inofanirwa kuwedzera mashandiro ayo kuti inyorese vanhu vanoda kuvhota vazhinji. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndine Tanuno Kawande, ndichiti mosvera zvakanaka.